Zaranasi je znalo čižurgiti kandiju kuti ma Republicans varengi wakwanisa kuungani za mavotu akakwana kuti vasa unza ma witnesses ku trial.
Izi zino revei?
Zino revei kuti zaataka ngonzu wapanguwa ya itoro ku House of Congress ndo yega evidence uchange ilipo shirewe shokusapana evidence itra icha wonzwa ino kutupa kashifu kama witness wanike wako kanisa kushieza nyangwe kwa mwagani watisina kumbonzwa wati chawo
munona izi zichizo ufaza wa Trump herese mtunga miru wenyika uyeze pa Twitter apu patungu garachiona vachinyora pani javari kunyora ili
javari kunyora jizunji sa awa ya kura iyo wako ataka wanu wako kura na process congress shes asinya ya I think iri kunya nisa kuneta iko jino ndiye bukura wa Bolton alukunzira kabuda wame wako kuti kiroro rine zvinhu zvinogona kubatsira pana uye impeachment saka zviri kunzima senator ngaakwanise kuverenga bhuku racho vamwe vari kuti bhuku harina basa nokuti vaBolton havana kushezwa kuti vauye kuzotestifya saka tangomirira kunzwa kuti chii chaitika nebhuku racho asi zviri kunzima lawyer mamwe ati bhuku iri rine information yange isingafanira kunge irimo saka zvinogona kusinyepfei
takatarisa iro bhuku irori tinoona vazhinji vari kutaura nezvaro mungawana riti zvakanyorwa mubhuku umu zvichizotorwa sehumbowo here
zvinogona kudaro asi ndikona kunge nekuti harisiriro bhuku rekutanga rainyorwa nemunhu avanga achishandira vaTrump ndikona kunge rinogona kunge risina zvinhu zvinonyanyisa kushamisira sezvo kufungirwa nevanhuini kuti vanhu vari kufunga kuti richange rine umbowo utsva asi handifungi kudaro dai paine zvinonyanyisa kuchinja case zvavaida kutaura vaBolton vangadai vakazvitaura kare kare
pane zvingadzidzwa here nezimbabwe pane zvatirikuona zvirikuitika muno
I think zvakanyanyisa kukosha kuzimbabwe ndechekuti kana pane nyaya iri kuda kuendeswa kumatare hazvifanira kuregedzwa nekuti zvinenge zvichinzi uyu mukuru wenyika kana kuti uyu akakosha nekuti kana matare achishanda chaizvo sezvaanofanira kuita kana munhu ari innocent anozongoonekwa kunzi hapana mhosva yaapara kuzimbabwe tinomboita dambudziko rekuti matare edu aashandire vanhu asi anoshandira vaya vane masimba so apa tini tinogona kungodzidza kuti kunyange mukuru wenyika weamerica vasiri kubvumirana nezviriki havakwanisi kumisa process inofanira kungoramba ichienderera mberi nekuti ndo zvinodiwa neconstitution.